Ashina basa uti wanangwa nani kushaya uri panzvimbo zviri nani
ramba uchishanda.